ema members ari across the nation tinobvura ma WhatsApp group ekuti tinenge tichiparana ma updates ekuti minamato yedu inofamba sei saka tinenge tichitora takazvinyima tisingadyi kana kunwa zuva rese kusvikira tabreka saka tinowanza kuti pazuva pamakuseni tichingomuka tidye chinhu kusvikira na 4 tinenge tichitanya tisingadye tichipera tichinamata tinamatira maissues akasiyana-siyana anenge achiitwa pamagurupu.
Chii chikuru chamuri kunamatira gore rino?
Gore rino toka rekunamatira nyika chatiri kunyanya kubata tiri kunamatira maelections a2018. Chimwe chizvinhu chatakanzwisisa sekuti nokuti maelections afambe zvakanaka zvinoda kupindira kwamwari saka tiri kunyengetera kunamata kuti maelections a2018 afambe zvakanaka. Chokutanga tiri kunamata against violence, political violence chaiyo. Hatisi kuda violence this time maelections. Zvinhu chechipiri hatisi kuda zvakare madistricted results saka tiri kunamata nenyaya idzodzo dzokuti inongaparege kuva nenyaya dzinotaura zvekuriga nezvekuita sei asi zvinhu ngazvifambe zvakanaka nopamaelections saka tiri kunyanya kunamata takanangana maelections 2018.
Mataura imi kuti muri kuda kuti sarudzo dzinge dzisina mhirizhonga. Tinoona kuti vanenge vari musarudzo ndevemapati ezvematongerwo enyika. Muri kushanda navo here kuti vanzwisise nyaya yemhirizhonga iyi?
Iko zvino tinofara nokuda kwokuti pane urongwa hwecoalition especially hwemaforcen party saka havanoungana coalition iyo dzinodzidzaraisa inoungana kazhinji zhinji sepria network zimbabwe tinopiwawo mukana saka ipapo tinowanawo mukana wokutaura kuti no isusu from the vision point of view hatisi kuda zvachose political violence saka nokudaro tinovakurudzira kazhinji kuti kana vachiita macandidates ngavaise macandidates anoziva mwari uye macandidates anotya mwari nyangwe kuti ndozvinhu zvezvatiri kuita